Va Trump vachapedza imwe yenguva iyi vari mumatare edunhu kana ehurumende vachipindura mhosva ina dzakasiyana dzavari kupomerwa dzinosanganisa kuchengeta zvisiri pamutemo magwaro ehurumende uye kuchinja magwaro emabhizimisi avo senzira yekuvanza chokwadi chakaitika. VaTrump vanoti vachuchusi vari kupindira munyaya dzezvesarudzo. VaTrump vanoti
everything was legal and they're doing this because it's for politics. They want to get Biden elected. That's the only reason.
Zvese izvi zvaive pamutemo, asi vari kuita izvi nekuti ndezvematongerwo enyika. Vanoda kuti Biden asarudzwe. Ndicho chete chikonzero.
Kuenda kwavari kuita kumatare kuri kuderedza nguva yavaTrump yekutsvaga rutsigiro, asi vanoti yavari kuita inyaya yemanyepo iri kutova pambiri nevamwe vavhoti. VaTrump vanoti
it's a terrible thing happening in our country, and hopefully November 5th, the most important day in the history of our country, in my opinion.
Chinhu chakaipa chiri kuitika munyika yedu. Saka ndinoimba kuti musi wa5 mbudzi rinova zuva rakakoshesesa munhoroondo yenyika yedu. Mukufunga kwangu, iro rinonzi zuva resarudzo, ndinoimba zvinhu zvichashanduka nekuti vanhu ava vari kuparadza nyika yedu.
Bato reRepublican Party rakapedzisira kudoma vaTrump kuti vamirire musarudzo yemutungamiri wenyika pamusangano waro mukuru uyo wakaitwa zvakare pamadandemutande muna 2020 kuNorth Carolina. Musangano mukuru weRepublican Party wegore rino uri kutarisirwa kuitwa muna Chikunguru mudunhu reWisconsin. Usati waitwa, vaTrump vanoda kusarudza wekupinda naye musarudzo semutevedzeri wavo mutsva. Pavanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vangangodomwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika, pana seneta wedunhu reFlorida vaMarco Rubio naseneta vedunhu reOhio vaJD Vance, seneta veSouth Carolina vaTim Scott nemumiriri weNew York muparamende amai Elise Stefanik. Semutungamiri wenyika ari pachigaro, vaBiden vane mukana wemitambo nemisangano zvinenge zvichiitirwa kumuzinda weWhite House kuti varambe vachizivikanwa nevavhoti. Mukutsvaka kwavo rutsigiro, vaBiden vari kuramba vachiwedzera kushoropodza kwavo vaTrump vachizvirova dundundu nekusimba kwehupfumi hwenyika. VaBiden vanoti
construction of new factories has more than doubled in our administration. VaBiden
vanoti kuvakwa kwemafektari matsva kwawedzera zvakapetwa kazana munguva yehurumende yedu. Zvichakadaro, Donald Trump achiri kufunga kuti moto unobva mumhepo kana kuti wemawindmill unokonzera gomarara. Ndizvo zvaakataura. Pamusoro pezvo, rangarirai paya paiedza kugadzirisa dambudziko reCovid, akati ingoedzai kuzvibaya Jackson remushonga mushoma wekuchenesa mbatya mutsinga dzenyu, akarasika zvese zvakaenda kubvudzi rake.
Bato reDemocratic Party rakapedzisira kuduma vaBiden kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2020 kuWisconsin. Musangano mukuru weDemocratic Party gore rino uri kudunhu reIllinois. VaBiden vari kukwikwidza zvakare nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris, avo vanga vachitsvaga rutsigiro panyaya yokudzoswa kwemutemo wenyika unodzivirira kubviswa kwepamuviri iyo yakamiswa kushanda apo dare repamusoro-soro reSupreme Court rakarasa nyaya yaRoe versus Wade muna 2022. Amai Kamala Harris vanoti
Donald Trump was the president who took away the protections of Roe. Joe Biden will be the president who puts the protections of Roe back in place.
Donald Trump ndiye aive mutungamiri akabvisa dziviriro dzeRoe. Joe Biden ndiye mutungamiri achadzosera dziviriro dzeRoe panzvimbo.
Zuva resarudzo dzemunambudzi risati rasvika, vaBiden navaTrump vari kutarisirwa kuita gakava kana kuti debate. Varume vaviri ava vese vari kuti vakagadzirira. Hapana zuva ratiratarwa. Nyaya iyi yabva kuna Scott Stein mutori wenhau weVoice of America maiverengerwa naTanonoka Wande weVOA Studio 7.